Mugwaro rakabudiswa nezuro mutauriri wezeki amai Joyce Kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12. Amai Kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vatoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo. Kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanyemhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza. Asi amai Kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo rine urombo nezvakaitika. Patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vaShepherd Kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vakaona vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti Nolin Makumbe akanga akanyoresa kuti Nolin Musariri. Vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti Muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa. Vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete. Vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa.
Vanga vasina kunyora kuti Ndorini Makumbi rovadoritaiuanga kati Ndorini yekwati kwakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
pachisina chivimbo nesanganu iri kuti rinoita sarudzo dzakachena.
Chivimbo hapana nekuti havana mushure mekunge vakumbira kudaro. Havana kukupa korekizimezha yavachaita pamberi apo kuti zvisazoitika zvachose. Vakangoti vane urombo nezvakaitika. Saka kuti vachitinoti chagadzisa zvichidai havana kutipa ipapo. Saka hatigone kuvimba navo.
Hatina kunzwa kumunyori munyaya dzesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change vaIan Makone vanga vambovimbisa kutaura nesu asi vakazotadza kubatsika panharembozha yavo. Sachigaro wesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaIan Makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita ZEC hakuna zvakunobatsira. Vamakoni vanoti zvinoratidza kuti ZEC ine basa guru rekugadzirisa gwaro revavhoti.
Asi zvinoti hazvingofanira kupenduka kukumbira ruregerero. Zvaitika zvinoratidza kuti pane zvakakanganisika kana kuti zvisina kumira zvakanaka kuZEC maererano nevhotazo. Vhotazo rinofanira kunge richizivikanwa vanenge vaaridzisa vanenge vachida kuti vanominetwa vanofanira kuchekera vega, kutarisira vega muvhotazo kuti vaona kuti mazita avo arimo here. Mazita evanhu vada kunominetwa vada kuvanominetwa arimo here muvhotazo. Zvinenge zvimwe zvichinetsa ZEC.
Nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinetsa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera. Gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa ZEC nekuda kwemakakatsanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.